Tiba tenda umbo wese waunganizwa bweta redu wa alimani waunganza kukuta kwanza kwa wapa umbo wese wawaga wa shida application yedu ya waredi national coordinator wedu wanga wa Brighton Makuniki wanga wa shuri mwa ofisa wa alimani wa shito sari na mapepa aji maafika siti kutizisika kudare tukita kira kutipano kwa fara dare nasi mapepa ni nga asika kutoto uzisika kuzuhari kutinyaya eche inga sunzike rini
mwukuna kutiti pachine nguwa ere ya kawanda kutinyaya inzipe kumatare zvoda kugadziriswa zvinogadziriswa zuva rate tichikumburo ritati rasvika reparuzi
nguva ichiripo yakawanda ndosaka tatiri kuisa tichiti nyaya yedu inzwike zvechimbi chimbi iri agent court application tani ichiripo yekuti zveki ikwanise kugadzirisa anomali iyoyo yekuti vanhu vanonovhotesa zvobhodha vasiri kuzovhotera ivo tinozotarisira kuti zvichagadzirika vanokwanisa kuwana mamekanism yekuti vaadresi maticha anokwanisa kudzorerwa kwavakaregistera ipapo votoita mapolling officers ipapo kana kuti panokwanisa kuzoitwawo nyaya yekuti pawanze transport yekuti pakote pachitakurwa vanhu tiine vamwe vanenge mapolice officers anopota achirotita achifila magepo anenge atakurwa kuti vanovhota
panoitwa sarudzo dzekuti vana nhingi vachanovhotesa vari kwakati kwakati zvinoitwa zvekunzi vanomanikidzwa here kana kuti vanhu vanosarudza pavanoda kuenda kunoshandira vari
vanhu vanozongoziviswa kuti iwewe uchanovhotesera polling station yakati dambudziko huru nderekuti vanhu havana kuziviswa paine nguva information vakagara nayo vari kumahofisi kwavo kuzeki vakaigarira vasina kunozivisa vanhu vachi vanoda kuenda kunovhotera saka isu zvataitaura taiti dai vakazivisa vanhu paine nguva pakavhurwa inspection vanhu vaikwanisa kunochinja mazita avo kwavanga vakaregistera kana kuti vaizokwanisa kunoaplyawo kuti vakwanise kuita ipostal ballot izvi hazvina kuitwa nenyaya yekuti zeki yakagarira information ikasazivisa vanhu